Dynashu, Showtang, Killer D. I know you. Akuzi kujindozi na jese, asipazira ndona zvakawanda. Munyika matofa mbomu, mune zvakawanda. Zvakanaka zvakaipa, ndinongoshwira zvakanaka. Nekuti budiriro yako, ndiro budiriro yangu. Mwanangu zurikao, inzwa unzwe tererao. Nekuti ukasa terera, bochachema uchada kuzoka. Mwanangu zurikao, inzwa unzwe tererao. I'm going to go to the house.